Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 15 December 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti nhengo dzaro dzicharamba dziri muparamende sezvo dzakatumwa kuparamende nevanhu. Banga guru repasi pose reWorld Bank rinoti kushayikwa nekushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisakura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti vabvumirana kuti nhengo dzaro dzeparamende nemumakanzuru dzisabuda muparamende uye dzirambe dzichiita basa radzakasarudzirwa nevanhu. Zvichitevera sarudzo dzemabai elections dzakaitwa svondo rapera, vamwe vatsigiri vebato iri vanga vachikurudzira kuti nhengo dzeparamende dzebato ravo dzibude muparamende senzira yekuratidza kusafara nokubirwa kuri kuitwa sarudzo. Vakafanobata chigaro chomutauriri webato iri vapromise mukwananzi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kuti veruzhinji vaone zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vachiti vanhu ava vakaiswa muparamende nevanhu uye vanhu ndivo vachavabudisa.
Vamiriri vedu vari muparamende vakasarudzwa nevanhu. Tinofarira kuremekedza zvakasarudzwa nevanhu nebudikidzo vabuda musarudzo. Kana vaMnangagwa vasingadi vatungamiriri vedu vari muparamende, hatingavaitiri basa rekuvabuditsa isusu. Ngavavadzinge ivo, nyika yese iona kuti munhu asiri kuda vanhu vakasarudzwa nevanhu sandiyo CCC. Asi ndivaMnangagwa. Asi vamiriri vedu vemuparamende vane chitsvambe chavakapiwa nedare guru remusangano reCitizens National Assembly kuti kana muriko kuparamende hamufaniri kunyarara, munofanira kunomirira vanhu muchitaura zvichemo zvevanhu sezvamaona zvichiitika nhasi. Vamiriri veparamende vachimira rezhimu ichivhenekwa kuti irezhimu isingadi demokrasi munyika, vachitumira mapurisa kuti apinde abudise nhengo dzeparamende muparamende. Zvakakosha izvozvo kuti vanhu vaone kuti munhu ane mhosva ane chitema chaari kuita euyo ari kubudisa vanhu ari kutaura chokwadi mukati nedare reparamende isipapo.
Kune avo vamwe vari mubato renyu vanga vachikurudzira kuti nhengo dzenyu dzeparamende dzibude muparamende, munoti chii kwavari?
Isisi tinotambira mazano nemiono yese inobva kuvanhu. Hapana muzano kana muono watisingatarisi nekuzeya. Asi tazeya sedare guru, tinotarisawo maadvantage nemadisadvantages nemastrategies aranga achiungwa nemusangano. Toona kuti pari zvino hatingaiti hweguruwe hwekudambura makuru. Vanhu vari kuda kuti vanhu vedu varambe vari muparamende vachitaura chokwadi, vachimira vachibvunza kuti kouya anonzi Scott apinda sei mudare. Vanhu vakarambidzwa kuvhotera munhu wavanoda pai. Asi zvakatikoshera izvozvo, idare guru rinoonekwa nenyika yese, zvaonekwa zvaitika, yafumurwa rezvimu. Saka vanhu vedu vacharamba varimo, ichasvika nguva yekuti kana kwonzi vangavachibuda, vachabuda. Asi pamusoro pekusabuda kwavo nemataura vanenge vachiita mudare guru reparamende, kune zvakawanda zvichaitika pasi patinoti paground zvinenge zvichiitwa nevanhu venyika ino, macitizens, vachidhimanda kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiri vavanoda, vachidhimanda kuti vachabangwe nevanhu vavo vezanupf vamiswe kuramba vachiita zvavari kuita zvekuta nyika isagadzikana.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, vaimbova munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, asi vave kushandira sangano remakereke epasi pose reWorld Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata vanoshora bato Triple C vachiti rinofanira kuratidza kuti rabva zero sezvo vanhu vazhinji vakavavhotera netarisiro yekuti bato iri rinokwanisa kuvamiririra. Vachinyora padande mutande reX raimbonzi Twitter, mufundisi Mutata vanoshora zvakataurwa neTriple C mushure mekuita musangano wavo nemusi wechitatu, vachiti vanhu vakange vakamirira kutsanangurirwa nekuudzwa zvinoita kuti vazive kuti vane vanomiririra. Tabata Reverend Mutata kuti tunze zvizhinji.
Hoku zvatanyora pa vahwande ndezvekuti izvo nyaya yemultiparty democracy tinoikoshesa zvikuru, nenyaya yekuti vanotonga vanofanira kunge vachiitwa held accountable, kana kuti vachikwanisa kuzvidavirira kuvanhu vakavavhotera, uyezve vachi tsoropodzwa neopposition, opposition inenge ichiongorora kuti zvinhu zvinofamba sei. Tinoziva kuti opposition inoshanda muenvironment inorema zvikuru, kwete muZimbabwe chete but nyika dzakawanda.
Dr. Mutata, makatarisa bato guru rinopikisa muZimbabwe, nhamo yamuri kuona ndeipi?
Nhamo yatinoona ndeyekuti opposition yeCCC naiyowo dzimwe nguva inozvifura mumakumbo nokuzvipinga ndare kana ichiti yabva kuita musangano yonyora kuti izvi ndo zvakatenderana zvatichanoita. Asi kana ukazviongorora uwana kuti mahumbwe zvitambavanana hazviratidzi kuti zvinhu zvaitwa navanhu vano mundangariro wokuti ndivo vangava hurumende yamangwana. Saka ndo zvandanyora nichitini, hai zvinoda kuti naivo vakwidze chikero chekutamba chavo munhandare yavari kunyange zvinhu zvichirema, but naivo vanofanira kunge vachiita mubato wavo nenzira yakakwirira. Tivonewo kuti pasangana vanhu vanofunga zvavanoita, uyezve vanenge vachiita zvinhu zvekuti zvinopfuudzira mberi zvishuvo zvavanhu vanenge vakavavhotera.
Apa mukatitsanangurira zvishoma here Dr. Mutata?
Nokuti ndiro basa reopposition, ndiro kupa vanhu tariro vachiti kana isu mukativhotera izvi ndo zvatinogona kuita izvi. Zvino kana vachiti zvavanonyora anenge akaita semahumbwe, vanovatevera vanovora moyo nokushayiwa kuti ndiyo alternative here. Zvinotsvakwa kuti alternative iyoyo inge yakasimba kuitira kuti hurumende ipati iri kutonga yezvano PF ikwidzewo mabhurugwa, nenyaya yekuti inenge ichiti vanhu vatiri kukwikwidzana navava ishasha, uyezve vanoziva zvavanoita. Ndo zvandandanyora padande mutandiro reTwitter. Asi hongu vamwe vanogona kunge vazviona sokuti tiri kunyomba mubato weopposition. Haisiyo vavariro, vavariro ndeyekuti kana tichikurudzira multiparty democracy tinotsvaka kuti hurumende ngaidilivhe zvayakapromisa kuti ichaita, uyezve neopposition ngaipewo makwikwi anoita kuti vari kutonga vazive kuti havasvoga. Totenda vawana.
Avo vange vari mufundisi Kenneth Mutata vari parunhare kuGeneva, Switzerland neStudio 7. Tabatavo vakafanobata chigaro chemutauriri webato reTriple C vapromisi mukwananzi kuti tinzwe divi ravo.
Reverend, tinovaremekedza zvikuru, muono wavo tinouremekedza ende tichautarisisa, asi matauriro atinenge tichiita tinenge tichitaura tiri pakamanikidzana, hatigoni kuti tiuti dzu zvese mudariro ndava hamusi mega vatsigire vebato vanenge vakateerera kune vakawanda vanenge vakateerera panenge pachitsauko saka panoiswa meseji kuvanhu inoiswa neuchenjeri asi isusu ngatisanyanyo verenga meseji yaiiswa ngativerengei zviito zvichaitika muparamendi zvichaitika pagraundi zvichaitika kwakasiyana siyana ndopamuchaona resolution yemusangano haibudi nestatement resolution yemusangano inobuda nezviito zvichange zvichiitika paground tichienda mberi tichiita yatinoti isusu muchirungu the path to legitimacy
avo vanga vari mufundisi Kenneth Mtata pamusoro avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri weTriple C vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7 Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana dambudziko rokushomeka kwemagetsi munyika rikasagadziriswa nyika hakuna kwairi kuenda muzvinafundo Masocha vataura izvi zvichitevera kurudziro yakapiwa hurumende nebhanga guru repasi pose reWorld Bank iro rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemagetsi sezvo dambudziko iri richikonzera kuti nyika irasikirwe nemari inoita bhiriyoni remadhora ekuamerica nomuraudzo kana kuti US$1.27 billion gore roga roga World Bank rinoti kushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisabudirira kana kukura tabata muzvinafundo Masocha kuti tunzve zvizhinji
kushayikwa kwemagetsi munyika zvinobva zvadzosera chaizvo upfumi hwenyika shure nokuti zvinhu zvakawanda zvinoitwa namagetsi zvinogona kubvira kana kuverenga kwavana vechikoro chaiko pamwe chete nemumabhizinesi umu tikatarisa isu kuti mabhizinesi mazhinji muZimbabwe angova okubata-bata vangava vanowereja vangava vanosona tingati mahembe dzavanhu mayunifomu ike zvinezvi vachigadzirira kuvhura gore rinouya iro zvese izvozvo zvinenge zvisingafambi kana kusina magetsi mumabhizinesi makuru aya namamwe madiki vanenge vakumanikidzirwa kuti vashandise majenareta majenareta anodaiwo peturo inodhura saka zvinozoita kuti zvinhu zvose muzvitoro umu zvinge zvichidhuravo kana vamabhizinesi vadhurisirwa
Professor Masocha zvirongwa kana kuti zvinangwa zvakaita sevision 2030 hazvibetserewo here nesimba kana kuti shungu dzokugadziriswa kwezvinhu zvakaita seizvi
hatina kwatinosvika senyika kana kuya kwatinonzi hedu isu vision 2030 hakuna vision 2030 inosvikwa kusina magetsi upfumi hwedu hwenyika yeZimbabwe huri kudzokera shure zuva nezuva nokuti kuvhiringika kwazviri kuita kanyako kunotora mari chaiko kumabhanga kana kunana Western Union kunana MoneyGram kuya zvinhu zvinenge zvichivanetsa nokuti panoshayikwa magetsi pamwe matandemutande maindaneti aya anofambisa zvimwe zvemabhizinesi anenge asingafambiwo zvakanaka saka kusakufamba zvakanaka ikoko kumwe kwacho kunozoratidzika tichiona maraini akawanda wanda angavawo kutenga angavawo kutora mari inguva yokufambisa upfumi hwenyika inenge yakatobatwa iwe mutereri kana uri muraini unotonga uchiziva kuti ndokuuraya kuri kuitwa upfumi hwenyika ihwohwo novanofanira kunge vachitipa zvombo zvokushandisa zvakaita samagetsi zvinozoita kuti magetsi asiko kana mvura chaiyo inoshayikwa kuzoita ikoko zvirwere zvakaita sana korera saka kuzvipatara uku hakukwanisi kushanda kusina magetsi tinoona kuti vamwe vanhu vanozofa saka vachinge vachifanira kunge vachishandira nyika hapana zviri kufamba kana magetsi asipo ndosaka kuna mari dzakawanda dzinenge dzichinzi dziri kuruziwa muupfumi hweZimbabwe kana kusina magetsi ichokwadi ichocho chaizvo zvokuti tiri kudzokera shure sa chaizvo senyika kana nyika ichishayiwa magetsi seizvi
avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio. Sangano reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanokadzi ndivo vanonyanya kuremerwa nenyaya dzeuori kupfuura vanhurume. Mukuru wesangano iri Muzvare Sandra Matendere vanoti uori munyika hwanyanya, naizvozvo chirongwa cheNational Anti-Corruption Strategy chinofanirwa kutsigirwa zvikuru nekuti vanhu nemasangano akasiyana-siyana ari kuisa misoro pamwe chete vachitsvaka nzira dzokudzikisa uori munyika. Ngatinzwei Muzvare Matendere vachitsanangura.
Uori idambudziko rinosangana nenyika dzakasiyana-siyana pasi rose. Toda kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika ine dambudziko irori reuori. Pane inonzi National Anti-Corruption Strategy yakalonjewa muZimbabwe. National Anti-Corruption Strategy iyi inoita kuti vanhu vakasiyana-siyana vavo vanoisa musoro pamwe chete kuti nyaya dzeuori dzingaderedzwa sei. Panosanganisira veCivil Society, veMedia varimo mustrategy imomo, touya vehurumende vemapazi akasiyana-siyana uyezve veparamende vanopinda muAnti-Corruption Strategy imomo. Saka ndoda kutini pane zvimwe zvinhu zvakanaka zvinonga zvichiitiwa asi hazvizoonekwi nokuda kwekuti huori hwacho hwatekeshera. Panyaya yeCivil Society pane dambudziko riripo rekuti mitemo imwe iri kuisiva iri kuita kuti veCivil Society vanzwe kutya kuti vataure nyaya dzimwe dzakasangana nedze corruption dzemahuman rights kana kunyatso kubudisa zviri kuitika nokuda kwekutya mitemo iyoyo.
Mitemo yamuri kutaura apa ndeipi uye inonetsa sei?
Sewe Patriotic Act tinonetsa kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti kuva patriotic kwacho kuita sei kana kuti kusava patriotic kuita sei. Zvinozoita kuti vanhu vatadzonyatsa kubudisa zvavanonga vachida kutaura nokutya kamutemo iwoyo wakabva kuisiwa. Saka nderimwe dambudziko rinosangana nevanonga vasiri muhurumende vatingati veCivil Society.
Dambudziko guru ramuri kuona munyaya iyi nderipi?
Pane dambudziko rekuti vanoita zvematongero enyika vazhinji vacho vanonga vakushandisa mazita emusangano kuti vapinde munyaya dzehori. Vamwe vacho vanonga vachitonyepa vachishandisa mazita evakuru kuti vasasungwa kana kuti varege kubvunziwa pane zvavanonga vachiita. Ndoda kuti zvakare pane vematongero enyika mapato acho makuru ose ane vanhu vanoita hori. Hatingati ibato rimwe chete rinoita hori woo. Nekutikatarisa kumakanzuru chaiko, makanzelas vanoita hori wekupanana mastens azvisiri pamutemo kana kuti nemitengo isinganzwisike, mitengo yakanyanya kuderereza. Saka tinoona kuti ndeve opposition ivavo vamwe vanonga vachiita izvozvo zvekupanana mastens. Touyawo kune vematongero enyika vari kubatawo mberi ZANU-PF vanoitawo izvozvo zvekupanana kana iri minda kana kuti maopportunities kana kuti kumamines ndokunonyanyoitikawo huori iwoho. Vanonga vachishandisa mazita evakuru, pamwe pacho vakuru iva vanonga vasingatombozivi but inyaya dzinonga dzichiitika. Ukaenda kumamines unonzwa kuti imaini yemunhu anonga aine chinzvimbo mumatongero enyika. Saka tingati politics necorruption zvinonetsa kuti tikwanise kuzvipatsanura nekuti vazhinji vanoshandisa mazita evakuru vanonga vari mupolitics kana kuti kushandisa mukana wekuva padhuze nevanhu vane zvinzvimbo zvikuru muhurumende kana kuti mupolitics kuti vaite nyaya dzehori.
Muzvare Matendere, pangaitwa sei apa? Pakagadziriswa sei?
Panoda kuti pasimbiswe maInstitutions anoita nyaya dzeku rwisa hore zvakaita se Zimbabwe Anti-Corruption Commission ne National Prosecuting Authority taona isu kuti zaki gore rino vanga vachibata nyangwe vari vakuru vemumakanzuru kana kuti vakuru vanenge vaine zvinzvimbo muma politics saka ndizvo zvatinochikurudzira kuti vanhu vanenge vachihwanda nemapost kana kuti kuhwanda nekuva padhuze ne vatungamiri vehurumende kana kuti vatungamiri vemupolitics kuti vaite hori vose vagosungwa
avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Women Against Corruption Trust muzvare Sandra Matendere vari parunhare kuHarare neStudio 7 Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica.
America inocherechedza Africa sedunhu guru mune zvematongerwo enyika uye inotsvaga kugoverana zvinodiwa pamwe nepfungwa nezviito. Vakadaro mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekutyidzana neAfrica, Amai Molifi, pavakapa hungoongo wapfupi yadarika vari pamberi pedare reCongress muAmerica. Kupidigurwa kwedzihurumende kuchangobva kuitika mudunhu reSahel kunogona kuve nechekuita nezvimhingamupinyi zvikuru zvakatarisana nedunhu iri, chikuru chiri nyaya yekusasimba kweutongo yagara iripo, kukwira kwenyaya dzeugandanga nekusakwana kweupfumi nekushayikwa kwemikana yedzidzo kune vechidiki vemudunhu iri. Vakati, tiri kuona kuti mhinduro dzedu mukubviswa kwedzihurumende pazvigaro nechisimba dzifambirane nekusimudzira kukasika kutirimuka kwematongerwo, vakatsanangura Amaifi. Vakapa semuenzaniso vachiti zvichitevera kubvutwa kwemasimba nemauto muna chikunguru muNiger, vakamisa rubatsiro kuzvirongwa zvechiuto runosvika madhora mamiriyoni zana nemakumi mana kana kuti 140 million, mamiriyoni mazana matatu emadhora kuchirongwa cheMillennium Challenge Corporation nekudyidzana kwavo mune zvekuchengetedzeka. Vakati kusimbisa sangano redunhu reAfrica reECOWAS iro rinowirirana neAmerica panyaya yekunyuka kwekubvutwa kwemasimba, vari kutsigira zvakasimba nhaurirano dzariri kuita nehurumende yechiuto muNiger nekubatsira kuti vasimudzire rubatsiro mukutara nguva yekuti nyika iende kuutongo hwejekerere pamwe nekuti vaive mutungamiri wenyika iyi vaBazoum varegererwe. Vakati America inoramba yakamira semusambangwena mukutsigira kwayo vanhu vemuNiger nekuramba ichipa rubatsiro mune zveutano nezvirongwa zvechikafu. Vakati tarisiro yekudzoka kweutongo hwejekerere muMali iri kuramba ichiita duku, apo hurumende yakafanira kubata matomu inotsigirwa nechikwata chewana yakasarudza zvakare kunonotsa sarudzo uye iri kumanikidzira kuisa dunhu rekuchamhembe kwemali pasi payo. Amaifi vakati kudzikira kwenyaya dzekuchengetedzeka, kukwira kwehuwandu hwevanhuwo zvavo vari kufa nekuparadzwa kwezviwanikwa zvenyika mucherechedzo wekuwedzera kwenjodzi iri kukonzerwa newana. Vakati Burkina Faso iri kutarisana nedambudziko rekuchengetedzeka pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Vakati tiri kukurudzira vanhu vemuBurkina Faso kuti vashandise nzira dzinodzivirira chigandanga dzinotungamidza mberi kuchengetedzwa kwevanhu. Vakati tinoziva kuti kushandiswa zvakanyanya kwenzira dzechiuto kudzivirira chigandanga sezvakaitwa muMali kuchakundikana. Vakati wokugadzirisa matambudziko ekusagadzikana mune zvematongerwo enyika muBurkina Faso, tiri kukurudzira kuchinjanwa kwemasimba ekutonga kunofambidzana nenguva inoziviswa kuvanhu vose. Vakati apo tiri kutsigira vamwe vedu muAfrica mukubuda muzvimhingamupinyi izvi, tine chivimbo chekuti kutungamira nezvatinoziva kuchatsigira zvakasimba urongwa hwedu hwekugadzikana.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero eAmerica maaverekerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taura pana mukuru wana munangaro Naagonzi mapi wa zombo. Nechaina. Kana urumi numfunga mili. Zora nwadi kutawata. Sani penyu zombo. Ibaziliu ni mshongo mshupatara. Ibaziliu ni mare tini mjiangwe suluka. Saka wani Zimbabwe. Mamoyo mayungu na manduye luka. Mwona duki tinepa wano. Ape zamae. Shukuzi kano. Hakuta zumbo famba ito greda. Ndeku fura chai kuna utuwa kupi wa zombo nechai. Saka tura la mila kupi wano Zimbabwe. Rajiti mwenyeka tina president, mwenyeka president hata za uchaka mshunga. Hakutuswa kira zombo, shumura tuura. Mandu yedi hata sara na yungu mwenyeka. Ndavamu nangaru, wanevamu wawo, watenzevao wesi. Toshikari ini, vitambu zika. Mshungu spate rama na mshunga. Wanarubu ufanya yiko nini kili ni mararia. Hapa wanarubu duza mabiru na utenga zombo. Hapa na watu kwenda mazangu, wanangu mashunga. Shapera kufada ya maradu tukumbole rao. Tawana kwa rama zoka naga mzibabu. Taane tsunami, jugwele tsunami. Tawamu nangaru. Tenda angu.
Mamka sei pa studio sivi napo. Aini changu chendongo kumbira kutifusi kuti. Kawa pisi na MPs ya avu kupali ya menti. Vangu siya zanu. Nachava mwake na ma MP ya avu. Kuti sasitasha andi kutivara mbibari munu. Kutivara ramba kashinguri kuleo. Kawa siya ma MP ya muna ngapa. Nachava mwari munu.
Pasudio mamkase mamkase wanamkoma tanunu kara namkoma Raymond Frisei sei dango tauro angu nenye zombo zichaina inoto donita zombo kana mchida kuono ti Zimbabwe wanu mango sara nekugara mchitindiri I am a Zimbabwe. Nike ya kato baya kutaka. Anu mkutu wana kutu donete ya na zombo. Parere nyatuwa ina kana pain stop. Usayo pain iza hiko. Bati mwe muna anto donete ya zombo. Chukutore wakuti zuru kutuwa itike zuru. Tuwa nungurukufane uruwele korera whatever. Abatori na ina zombo. Moto nduwa murume mkura shito shamarara kutu haa. Sine ama zedu ze China jinotida. Isu sajisi ama zedu, toka ngofarira wanu waka ita sana Amerika wano donita mishonga ino tibira hapa mwika. Tingafarira wanu waruto donita zombo shokito warugisane ne maminerals edu awaru kutoba mwika. Wachibesira nane wawaru kupa zombo iwama.
Ndaingoda zangu kutindizewe kuti chinonzi mutemo chine kuti... Ndika tarisa muZimbabwe mwika yangu. Wano tauranyea kutichi nchisiri pa mtemo ngachi bisque. Apo ndino wira nao. Kana chinchisiri pa mtemo ngachi bisque. Wano kutanya misika yawanu. Anza isi pa mtemo. Ndo wira nazo. Kwa iyo president ndo kazi gaza chinchisiri pa mtemo. Pano fambishu kwa sei. Nikuti muZimbabwe hamuna chinonji mtemo. Kana ndaka vitarisa. Munhu wese akuita zvisiri pamutemo kubvira kuna president wacho kuenda kumakabhineti acho vanongodzinga vanhu mumaparliament zvisiri pamutemo saka chinonzi mutemo chacho chichazotedzwa rini uye chiiko chinonzi mutemo chacho ipapapa I'm very confused kuti kana vachiti mutemo vari kuti kudii nekuti ndakatarisa muZimbabwe hamutorina mutemo. Kodiro jewanu, ziri kungombo nye kizwa. Saka haa, chinonzi mtemo yato. Amen.
Ndoda kumbobu vude, ini kunewe triple C. Kutipulia mshimbo funge hiko, pamelea mshimbo na mamitora. Same thing, hee, maybe the election. Hee, vanu, waro, wa. Hee, amuna kodiro jewanu. Saka mnufungwa lusia chinja zanipifu. Hazu kishwa na chinja zanipifu. Mata alemi mbabu ya asa aga chinja, jee zanipifu. Kama soja. Saka hapana risi mtumame mshiko chema na yosha unuziwa itai action. Kana msika kupani sile gai kwetu wana mshiko bombo na mshiko wano noise.
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa Resistance Coalition for Change rinoti nhengo dzaro dzicharamba dziri muparamende sezvo dzakatumwa kuparamende nevanhu. Bhanga guru repasi pose reWorld Bank rinoti kushayikwa nekushomeka kwemagetsi kuri kukonzera kuti zveupfumi zvisakura. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande.